Mama yangu anonzina Lisa. She's my cousin's sister. Akangotanga kungokosora, akatanga kungopera simba, and she was admitted. So akangotanga ari muclassroom achitodzidza. Then ana kuzomboita nguva sterikisterika akabva ashaika.
Zviri kunzi akashaika nei uye zvaanga ari kupi?
So far zviri kunzi akashaika nemhingirikeni necorona. It's confirmed. Saka akanga ari muhospital Berrien kuMichigan.
Vanga vaine zvimwe zvirwere zvavanga vainazvo here pavanga vasati vabatwa nechirwere chamataura ichi?
Anga aine asthma.
Iko kwavanga vari kudzidza uku mungazivi here kuti pane vamwe vakabatwawo here necoronavirus iyi?
Ndakanzwa sekudaro.
Zvamira zvakadai, imi sehama muri kuzvitambira sei uyezve mungati muzvare vanga vari kuite chii kuchikoro?
Muzvare vakanga vachiita programu yavo yebiology. Vakanga vachangoti tangei zvavo. Zvinhu zvakaoma chaizvo kuzvitambira, hazvitambiriki. Hasi kunyatsotambirika zvakanaka, hasi kunyatsoita zvakanaka.
Tipeiwo nhoroondo yekuti vakasvika iko kuno kuAmerica riini uyezve kuti vari kuno kuAmerica vari kutambira sei mashoko aya. Vakashaya riini?
KuAmerica vakaenda ikoko 5 years ago. Vanga vachidzidza zvavo ikoko, vanga vatosettled zvakanakisisa. Then variko ikoko zvinhu zvakatooma chaizvo chaizvo zvekutoti ndosaka vatokundikana kutaura neni, vanditi nditaure neni. Hazvina kutombovamirira zvakanaka.
Vanga vane makore mangani muzvare uyezve mhuri yavo yanga yakakura sei?
Ivo vakanga vaine 19. Rinori ndiro gore ravaite na20, vaifanira kunga vachiite na20 gore rinari. Saka mhuri yavo baba vakafa, baba vakashaya, makore akati kuti adarika. Saka izvozvo vanga vachigara naamai then a big brother and a little sister.
Mungazive here kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hapana urongwa hwanga hwati hwabuda because they are yet to decide kuti vachaita zvekumuradzika here or vachaita zvekupisa chaizvo chaizvo. Then kana kuri kuradzika pane imwe nyaya futi yekuti vacharadzikira ikoko here or they will repatriate the body yoenda kunoradzikirwa kuZimbabwe.